Maporisa akazivisa nezuro kuti akasunga vamwe vanhu vaviri vari kufungidzira kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzebatiro CCC kumure wanorth svondo rapera. Maporisa eZimbabwe Republic Police akazivisa kuburikidza nedande mutande ravo retwitter kuti akasunga vapoka Chigu avo vane makore makumi matatu nemana ekuberekwa pamwe navadignity nadzo vane makore makumi matatu nerimwe chete maererano nemhirizhonga iyi. Maporisa akati achiri kuferefeta kuti abate vamwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nekuzvambaradzwa kwenhengo dzebato rinopikisa iri idzo dzakaburitswa pavhidhiyo riri kutenderera pamadande mutande akasiyana dzichirohwa neshamhu nevanonzi nebato reCCC inhengo dzezanu PF. Asi bato rezanu PF rinoti hadzisi nhengo dzaro dzakarova vanhu ava sezvo bato iri richiti hapana chiri pavhidhiyo iyi chinoratidza kuti inhengo dzezanu PF. Kusungwa kwakaitwa vakachegu navanadzo kwave kureva kuti pave nevanhu vatatu vasungwa kusvika pari zvino vachinzi vane chekuita nemhirizhonga iyi zvichitevera kusungwa kwakaitwa vaneva chimutashu vane makore makumi matanhatu nemanomwe ekuberekwa. Mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vaudza studio 7 parunhare kuti vachiri kutsvaga vamwe vanhu gumi nevanomwe vari kufungidzirwa kuti vane chekuita nemhirizhonga iyi iyo yakasiya chembere neharahwa dzakuvara. Asi vanyati havana kuda kutaura kuti vasungwa kusvika pari zvino vachamiswa rini pamberi pematare kunze kwekungoti vachatevedzera zvinotarisirwa pamutemo pamusoro pekumiswa kwevanhu mumatare kubva nguva yavanenge vasungwa. Zvichakadai vakafanobata chigaro chemutauri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vati pane nhengo dzebato ravo mbiri dzakarohwa zvakaipisisa nezuro kugoromonzi nevanofungidzirwa zvakare kuti inhengo dzezanu PF mushure mekunge dzaburitswa mubhazi radzanga dziri iro rakanga rakatakura vanhu vaienda kunonyoresa kuvhota. Muzvare Mahere vati pakapambwa vanhu vaviri vakazvindikitwa nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vebato rezanu PF.
Bhazi redu rakablokwa nevakomana vezanu PF mayouth and then kwaka kidnapwa kana kutorwa vaThomas Mugwagwa navatarisa ijeke and pavakazodzoka vakazodzoswa varohwa msana wese waita red nekurohwa.
Asi murongi wemisangano muzanu PF vaMike Bima vaudza vatori venhau kuti bato ravo haridi zvemhirizhonga vakakurudzira nhengo dzebato ravo kuti dzitsvage rutsigiro murunyararo pamberi pesarudzo dzegore rino vachiti veruzhinji havavhotere vanhu vanoita zvetsvimbo mugotsi.
Kana vanhu vachida kuvhoterwa vanoenda vachinotaura nevaya vanovhota vachivaudza kunaka kwomusangano weZANU-PF, vachivaudza mabasa akanaka ari kuitwa neZANU-PF, vachivaudza kuti ZANU-PF ndiro bato rakauyisa independence muno. Saka izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vauye kuzotivhotera. Havauyi kuzotivhotera nokuda kuti varohwa, havauyi kuzotivhotera nokuda kuti vachichidzirwa.
Kunyange hazvo bato rezanu PF riri kukurudzira runyararo, Muzvare Mahere vati bato iri rinoita zvekuruma richifuridzira segonzo ndokukurudzira mapurisa kuti aite basa ravo asina divi raakarerekera.
Mapurisa takamhangara nyaya yacho kumapurisa zvakare, nyaya yekumurehwa zvakare yakamhangarwa. Mapurisa ngaite basa ravo vasingavhundutsirwe, vasingachishidzirwe. Nyaya dzemhirizhonga dzinofanira kutariswa zvakare neZEC neveNPRC kuti nyaya idzi dzisarambe dzichienda mberi tichizopinda musarudzo.
Vabima vakurudzirawo vemapato anopikisa kuti vasaite zvemhirizhonga pamberi pesarudzo.
Havasi vavedu chete asi kunyange vava mapato kuti aiwa ngatipindei mukampeini murunyararo, ngatipindei mukampeini tisina mhirizhonga, pasina violence, pasina kukuvadzana, pasina kurovana, tichifunga kuti kana tikadaro basa redu remaelections rinofamba zvakanaka murunyararo.
Vabima vakurudzirwa kuti bazi rinoona nezvinoitika mukati menyika pamwe nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti vatange zvakare zvirongwa zvekufamba vachipa vanhu zvitupa nekuvanyoresa sevavhoti vachiti pane vanhu vakawanda vasati vakwanisa kuita izvi zvikuru sei kumaruwa.
Kuti dai veHome Affairs vatibatsira kuti tiwane vanofamba vaya vachisvika panzvimbo dziri pedyo nepanogara vanhu kuti vakwanise kuti vanhu vawane zvitupa, vanhu vawane mabirth certificate, tichikurudzirawo kunyange veZEC kuti apo pane papfuura nevaya vanopa zvitupa veZEC voteverawo vachinopa vanhu chinguva chokuti vanyorese as voter.
Atina kwanisa kutaura neve zek, pamwe negurukota rezvinoitika mukati menyika, vakazembeka zembe, kutinzwa mativi avo pakurudziro yezanu PFE, sezvo nhare mbozha dzavo vose dzanga dzisiri kudairwa, sarudzo dzakatarisirwa kuitwa mukati memwedzi mishoma iri kutevera, bato rezanu PF richiti riri kutarisirwa kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni mashanu, ukuwo bato reCCC richiti riri kutarisirwa kuvhoterwa nevanhu mamiriyoni matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.